Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakara manero anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 5 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu 35 vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Ofisi inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Auditor General inoti pakaitwa uori unotyisa nemapazi ehurumende pamari yaifanirwa kupiwa varombo nevashandi vemuzvipatara munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti yave kutanga kuongorora uori unonzi huri kuitwa nemakambani ehurumende. Mapato anopikisa otatsurana panyaya yePollard. Tine hurukuru nava Job Scala veMDC Alliance. Tichanzwawo kubva kuna vamadhoki Chivasa veNCA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu 35 vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvitatu nemazana manomwe negumi nemumwe kana kuti 3,711. Vanhu chiuru chimwe chete nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 1,091 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zana negumi nezvitatu nemazana mashanu nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 113,526. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi maviri nevana kana kuti 1,424 vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vapora vave zviuru makumi masere nezviviri zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 82,994. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemakumi mana nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevasere vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri sezviri kukurudzirwa vave zviuru makumi masere nemakumi matanhatu nezvitatu zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 863,667. Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti ishande zvinotarisirwa. Ongororo yakaitwa naAuditor General kubvira pakatanga kuvharwa nyika nekuda kweCOVID-19 gore rapera inoratidza kuti mari yaifanira kubatsira vanotambura nevaya vainge vabatwa neCOVID-19 yakabiwa kana kuti haina kushandiswa sezvainge zvakatarisirwa, izvo zvakasiya vanhu ava vachiyaura nenhamo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gwaro iri iro rakaturwa kuparamende svondo rino rinoti kunyange hazvo hurumende yakaisa parutivi mari yekubatsira vanhu panguva iyo vaikurudzirwa kugara kudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, vakawanda havana kuwana mari iyi nekuda kwechitsotsi nechikiribidi chakaitwa pamabatirwo aiitwa homwe iyi. Mugwaro ravo Auditor General Amai Mildred Chiri vanoti mari inodarika mamiriyoni makumi masere nemapfumbamwe yaifanira kubatsira vemabhizimisi madiki akavharwa nekuda kweCOVID-19, mhuri dzinotambura, vakaremara, vanorwara nevamwe kubva muna Chivabvu 2020 kusvika muna Zvita 2020 haina zvayakaita zvinoonekwa nekuti hapana umbo hunoratidza kuti yakapiwa ani, uye imwe yakapiwa kuvanhu vasingazikanwe, uyewo vamwe vaiwana mari iyi kaviri kaviri. Amai chivanotiwo bazire vechidiki nemutambo rakapawo vechidiki vatambi vaimbi nevamwe vainge vabatwa neCovid-19 mari yekubatsirikana vasingatevedze zvinodiwa kana kuti pasina humbo hunoratidza kuti zveshokwadi vanhu ava vaive vaimbi kana vatambi. Vanotiwo munzvimbo dzaichengeterwa vanhu vane COVID-19 zvinhu zvaitengwa pasingatevedzwe mutemo uye mune dzimwe nguva vashandi havana kupiwa mari dzavo dzekubatsirikana, izvo zvaiita kuti vaore mwoyo. Zvimwewo zvisina kufadza maichiri ndezvekuti basa raisafamba nemazvo kunyange hazvo hurumende yainge yaisa parutivi mari yekugadzirisa nzvimbo dzekuchengetera vanhu vaive neCovid-19. Semuenzaniso, vanoti kusvika musi wa12/3/2020 hurumende yainge yabhadhara mamiriyoni zana nemakumi masere emadhora emuno 180 million RTGS ekugadzira maisolation center makumi matatu nemaviri, asi panguva iyi painge pagadzirwa mapfumbamwe chete. Mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru nezvabuda mugwaro raAuditor General, vakati vese vakaba mari iyi vanofanira kudomwa nemazita.
Tikukurudzirawo Parliament kuti iburitse huori uhu pachena. Vaiita izvi vabatwe vakwanise kunge vachiprosecutwa.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaitai Ruben Mbofana, nyaya yekuti mutauri weparamende Advocate Jacob Mudenda ndivo vakatozotaura gwaro iri kudare mushure mokunge mapazi ehurumende atadza kuita izvi, anoratidza kuti pane huori hunotyisa huri kuitika panyaya dzeCovid-19. Vati chinosuwisa ndechekuti vanhu vari kutora mupoto weCovid-19 vakuru vakuru muhurumende.
Kune mari zvadzo dziri kutongoenda chidya zvavo kumusoro ikoko. Zvinoratidza kuti nyika inoyi hakuna kwatiri kuenda.
Vambofana vati vanhu vanoda kuona mbavha dzichienda kumajeri kwete kungodzidzinga mabasa chete. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vaudza Studio 7 kuti nyaya dzese dziri mugwaro raAuditor General hadzinei nebazi ravo, vakati titaure nebazi rezvemagariro evanhu.
Isu hadzani masocial welfare kana mari idzodzo hatiti, dzinorangwa neminister of social welfare.
Gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vati vaudzwa nezvegwaro raAuditor General uye vachariongorora.
Nyaya yekuti pane vamwe especially vakaita semapoliticians nevamwe vakadaro vaikanga vachibenefita vasingafaniri kubenefita, inyaya yatakagadzirisa dzimwe mari dzacho dzikadzoserwa nekuti pakanga paita misunderstanding yekuti vanofanira kubenefita vangani. But report racho iroro tichanyatsoritarisisa zvakanaka.
Kusvika musi watumbudzi 2020 bazi rezvemari range rapa mapazi ehurumende nemakambani ayo akaita seDistrict Development Fund mari inodarika 1.9 billion yemaRTGS yekubatsira kusimudzira zvipatara, kuvaka maquarantine nemaisolation centers, kuchera zvibhorani nemamwe mabasa ekubatsira paCovid-19. Veruzhinji munyika vanochema kuti havana rubatsiro rwavari kuwana, vachiti COVID-19 yatovasiya vave varombo zvakanyanya. World Bank yakaburitsawo gwaro chiti COVID-19 yasiya vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana masere vave varombo zvakanyanya muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvichakadaro, komisheni inoona nezvekurwiswa kwehuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti iri kuferefeta mapazi ose ehurumende pamwe nemakambani ehurumende akabuda mugwaro raAuditor General kunze asi kufambisa mari zvakanaka. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Izvi zvabuda pamusangano wepagore wekutanga wekomisheni iyi uyo waitirwa pamadande mutande senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Vachitaura pamusangano uyu sachigaro weZAC amai Lois Matanda Moyo vati komisheni yava haisi kufara kuti hori hwakanyanya mumapazi ehurumende, makambani ehurumende, makambani akazvimirira pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira. Amai Matanda Moyo vati nekuda kwekuti Zimbabwe yakaiswa panyika zana nemakumi mashanu nepfumbamwe, panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa munyaya dzeuori, zvinoratidza kuti uori hwakapfunya chisero munyika. Ivo sekomisheni vakabva vazvitarira basa rakakura kwazvo rekurwisana neuori, vachiti vakagona basa zvisinei kuti dzimwe nyaya dzavaibata dzaimbovhiringidzwa nevamwe vakuru vakuru vari mumahofisi mahombe vavasina kudoma nemazita. Amai Matanda Moyo vati mushure mekuverenga gwaro raAuditor General amai Mildred Chirira 2019 nemamwe avakaburitsa mushure megwaro iri, komisheni yavo yakaona kuti pane nyaya dzakawanda dzeuori, kushandiswa kwemari nezvinzvimbo zvisiri zvomuhurumende. Nokudaro, amai Matanda Moyo vanoti vari kuferefeta mapazi ehurumende akawanda.
In the circumstances and on the basis of the report of the Auditor General of Zimbabwe,
nemamiriro akaita zvinhu uye pamusana pezviri mugwaro raAuditor General of Zimbabwe, saki yakavhura nyaya dzairi kuferefeta mapazi ose ehurumende ari kunzi ane zvaakaita mugwaro iri nechinangwa chekuti vose vakaita zvehuori. Tiri kutarisira kuti tiendese nyaya zana nemakumi masere kubazi revachuchisi reNational Prosecuting Authority kudzora midziyo inokosha mamiriyoni mazana matanhatu emadhora ari maRTGS, kushandisa umhizha hwechimanje-manje mumabatiro atinoita nyaya, kuwedzera kuongorora kuti zvinotarisirwa zviri kuitwa here mumapazi ehurumende zvikuru sei mumakanzuro, kusimbisa nyaya dzekuchengetedzeka kwevanotiridzira huwi munyaya dzehuori pamwe nevafakazi, uye kusimbaradza ukama pakati pedu nevatinodyidzana navo muno nekunze.
Mamwe mapazi ehurumende akanzi namai Chiri asi kufambisa mari zvakanaka anosanganisira bazi rezveutano, bazi rezvekurima, Zimbabwe Revenue Authority, Zinara pamwe nenasa nemamwe. Asi mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vati hapana chavari kutarisira chakanyanya kubva kuZAC sezvo komisheni iyi ichinziwo ine nyaya dzayo dzekusafambisa mari zvakanaka.
Chingatarisirwa chingabuda hapana, nekuti mashandiro avanoita mapazi ivava inyaya yekushanda vachitora mainstructions kubva kune political party kubva kuZANUPF.
Asi mutungamiri wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCO Muzvare Janet Joe vati zaki nokwanisa kuferefeta mapazi ehurumende aya kana iyo zaki pachayo pamwe nehurumende vakazvipira kuti izvi zviitike.
Zvinogoneka kana paine kuzvipira kwa iyo commission pachayo kuti iongorore, uyezve paine kuzvipira kwehurumende kuti mapazi ayo aongororwe maringe nezvenyaya dzehuori.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwisa nyaya dzehuori kuchamhembe kweAfrica reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vanoti dai hurumende yaida kurwisa huori zvakasimba, zaki aifanira kushanda naamai Chiri. Kunyange hazvo commission yezaki yakanziona Auditor General haisi kutevedzera mutemo wepublic Finance and Management Act mukushandisa kwayo mari yehurumende, amai Matanda Moyo vati commission yavo yakazvipira kuenda kuparamende kunoratidza dare iri mashandisiro ainoita mari yainenge yapiwa nebazi rezvemari. Zvichakadai, munyori mukuru muzak kana kuti executive secretary Muzvare Suka Itongogara vaudzawo musangano uyu kuti commission yavo haisi kufara kuti paramende iri kunonoka kuvashevedza kuti vazotsanangura mashandisiro avanoita mari yavanenge vapiwa nebazi rezvemari. Amai Matanda Moyo vati commission yavo ine hurongwa hwekuvhura mamwe mahofisi kune mamwe matunhu kuitira kuti munyika yose muve nemahofisi ezaki matanhatu senzira yekuedza kuti vabate nyika yose mukurwisa uori. Svika pari zvino, amai Matanda Moyo vati commission yavo yatambira nyaya dzeuori zana nemakumi mashanu nenomwe 157, uye panyaya dzose idzi zaki yakwanisa kuferefeta nyaya yamakumi manomwe nenhanhatu 76. Zvichakadai, Muzvare Tongogara vati commission yavo iri kusanganawo nematambudziko akawanda anosanganisira kusachengetedzekwa kwevano varidzira pembe kana huwi nenyaya dzeuori pamwe nevafakazi, kunonoka kutongwa kwenyaya dzeuori mumatare, kusafara kwevashandi vekomishen yavo kubudikidza nekusamira zvakanaka kwemashandiro avo nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiri Pasi.
Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kushora danho rakatorwa nebazi rinoona nezverunyararo mugungano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC, Organ on Politics, Defence and Security Cooperation, rekuti kushandiswe madande mutande mukuongorora sarudzo dzekuZambia idzo dziri kutarisirwa kuitwa svondo rinouya. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mukura nane zvekuburitswa kwemashoko musangano rinoongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuchamembe kuAfrica reAmnesty International vaRobert Chivambu vaunza Studio 7 kuti Zambia ine nhoroondo yekumbunyikidza vanopikisana.
In the past 10 years we have seen a brutal crackdown on
this. Mumakore guma pfuura ongororo dzakaitwa nesangano reAmnesty International dzakaratidza kuti hurumende yeZambia yange ichityora kodzero dzevanhu ichimbunyikidza vanorwisana neuore munyika iyi, uye avo vanorwira kodzero dzevanhu vamwe vakatourayiwa nehurumende yeZambia kusanganisira kudzidza kwepaUniversity of Zambia zvakaita kuti kure nekusagokedzana moto pakati pehurumende nevanhu nokuda kwekushandisa mapurisa.
Sezvo gungano renyika dziri kuchamhembe kuAfrika ratora danho rekuongorora sarudzo iyi kuchishandiswa madande mutande, vachivhambu vanoti vanokumbirisa kuti hurumende yeZambia iremekedze kodzero dzevanhu nokuti ndiko chete kungaita kuti kuve nesarudzo yejekerere. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukurano nane zvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti ZimJustice vatendai Bofana vanoti dai Zambia yatevedzerawo zvinoitwa neSouth Africa munguva yesarudzo.
Saka tinoongorora kuti kana kuSouth Africa patiri kutaura pano vari kutogara pasi ndotarisira kuti ndinhasi kuti vaone kuti kukurudzirwa kana kuti zvakataurwa neIndependent Electoral Commission yavo yekuti kuti kuitwe sarudzo panguva ino pane malockdown hadzingave dzinganzi isarudzo dzakanaka dzaitika mujekerere dziri free and fair. Vanoongorora vaya vanzi vaongorori vachishandisa technology zvechokwadi unenge uchiongorora chii?
Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo muSouth Africa vaGlenn Mashini nevaunza vatori venhau nhasi kuti vari kuzokumbira kumatare kuti sarudzo dzemumatunhu dzange dzichifanirwa kuitwa muna Gumiguru wegore rino dzizoitwa muna Kukadzi wegore rinoya senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere checovid-19. Panguva ino yedenda recovid-19 vambofana vanotiwo vanoongorora sarudzo vakafanirwa kuti vave munyika iyi kuitira kuti vaone kuti vanhu vapiwa mikana yakaenzana pakutsvaga rutsigiro.
Mapato achikampeno ari kuenda kune vanhu vachinyatsotsanangura zvisungo zvavo vari kuzviita here vakasununguka. Handione kuti zvingabude kana takungoshandisa mafoni nemakombiyuta.
Asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana vale muHankwape avo vachange vakatungamira chikwata chesadic troika on politics chinosanganisira vakuru munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe neSouth Africa vanoti danho iri ratorwa nokuda kwekuti covid-19 iri kuparara zvinotyisa mudunhu iri.
Takaongorora sarudzo dzekuTanzania, Malawi neSeychelles zvishandisa madande mutande nokuda kwekuti kukura kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 mudunhu redu huri kupfuurira mberi. Saka sebazi resadic troika on politics takaona kuti nzira yekushandisa madande mutande ndiyo yakatinakira kuti vaongorori vasabatwe nedenda iri.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mai Constance Chemwai avo vaudza Studio 7 kuti mukuru wemultilateral affairs vaRafael Varamisi ndivo vadomwa negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFredrick Shava kuti vatungamire chikwata cheZimbabwe chiri kuongorora sarudzo dzekuZambia idzi. Vanoti kushandiswa kwematande mutande mukuongorora sarudzo hachizi chinhu chitsva.
Mafambisirwo ari kuitwa sarudzo dzekuZambia ndiwo mamwe akashandiswawo musarudzo dzakaitwa kuSeychelles neTanzania. Sezviri pamutemo weOGA, Zimbabwe neSouth Africa dzinosungirwa kupa vamiriri vaviri vaviri kuti vabatsire sachigaro wenguva ino anova yeBotswana.
Sachigaro webazi rinoona nezverunyararo mudunhu reSandi kuya vari mutungamiri weBotswana vaMukwetsi Masisi vakazivisa mukutanga kwesvondo rino kuti ongororo yesarudzo idzi yakatanga nemuvhuro uye inotarisirwa kupetwa musi wa14 Nyamavhuvhu. Zvino muZambia zvinonzi hazvina kugadzikana pamberi pesarudzo dzemusi wechina svondo rinouya sezvo paine kurwisana pakati pevatsigiri vemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu vebato rePatriotic Front nevanotsigira vari kuvapikisa zvine mutsindo vaHakainde Hachilema vebato reUnited Party for National Development. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 49306040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano runopa rubatsiro muAmerica, amai Samantha Power, avari kushanya kuEthiopia, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika iyi nekuda kwekurwisana pakati pehurumende nevanhu vari mudunhu reTigray vari kuda kuzvipatsanura kubva kunyika iyi. Amai Power, ava vakasangana nevakuru vehurumende, vanoti mapato ose anofanira kukanda zvombo pasi nekuti vanhu vave kuziya nenzara mudunhu reTigray uye vakawanda vakaenda muhupoteri. Asi amai Power vakaudza vatori venhau kuti havasi kufara nemashoko emutungamiri wenyika ekuti vari kupikisa chirwere chegomarara kana kuti masora vachiti zvinounza ruvengo rwemarudzi. Mumwe mumhanyi wekumalawi akaremara Taonere Banda, anova mutambi wekutanga munyika iyi kupinda mumakwikwi evakaremara kana kuti Paralympics, atanga gadziriro yake yekuti aende kuTokyo kuri kuitirwa mitambo iyi kutanga musi wa24 mwedzi uno. Banda uyo asinganyatsoone anoti chikoro chake chaimurambidza kumhanya nevamwe vana, asi pane vane tsiye nyoro vakazomubatsira kupinda makwikwi akasiyana-siyana zvakapa kuti agume aenda kuBrazil Paralympics muna 2016. Kunyange hazvo Malawi yakadzika mutemo wekuchengetedza vakaremara weDisability Act muna 2012, vakaremara vakawanda vanoti vachiri kusarurwa munyika iyi. Nyaya yekuti hurumende yakatengera vatungamiri vemapato anopikisa ari mugungano rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD zvikakararo zvemotokari dzemhando yeIsuzu D-Max, izvo zvipatara zvakawanda zvisina mishonga, madhorobha akawanda asina maambureni semuenzaniso muHarare mune ambureni nhanhatu pachidiwa 32, uye vanhu vanoda kusvika zvikamu 50 kubva muzana vachinzi vakatarisana nenzara inotyisa iri kushoropodzwa zvikuru. Vari muPoland vanoti gungano iri rinobatsira, asi vamwe vanopikisa vachiti riri kungopfukuta mari yenyika uye harina meno. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance harisi mubatanidzwa uyu, kunyange vamwe vakuru mubato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora vari kuti vanenge vave mugungano iri mavhiki anotevera. Kopolad pane zvairi kuita here zvinobatika? Mukupindura mubvunzo uyu, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri werimwe bato riri mugungano iri reNCA vamadhoki Chivasa uye mutevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Sikala. Totanga nekunzwa kubva kuna Wasikala.
Pollard igungano revanhu vakanga vachizviti vane mapato avo akazvimirira oga, vanotsigirana navamunangagwa kuti vamunangagwa ndivo mambo wavo vanoti ndiye president weZimbabwe. Chiripo ndechokuti vanhu ava hapana kana mumwe zvake pakati pavo vose akamirira zvido zvavanhu, asi vakamirira gungano ravo navamunangagwa. Mamba wavo ndivamunangagwa, upenyu hwavo ndivamunangagwa, vanhu vavo ndimunangagwa, zvimwe zvinhu zvavo nezvaanoita zvese muupenyu hwavo ndimunangagwa. Saka hapana chinhu chinonzi Pollard. Pollard varume vakangoungana vachikuza munangagwa kuti ndiwe mambo wedu. Vanhu vari kubvumirana kuti munangagwa ndiye president wavo, asi isu seMDC Alliance zvinozikanwa kuti kubva pakutanga takataura izvo tichiti vamunangagwa vari pachigaro ipapo noti nokusharwa navanhu, asi nokuda kwokuti vakazvigadza ipapo musure mokunge vadyiwa musarudzo dza2018 napresident advocate Nelson Chamisa beMDC Alliance. Saka hapana kana chimwe chinhu chokuti tingakwanisa kuti gungano iri rakamirira zvido zvavanhu. Igungano rakangomirira zvido zvamunangagwa bedzi. Saka muchiona kuti iko zvinovasvika panguva yokupanana mugovo wedzimotikari kuri kukuza masapota ake munangagwa kuti ndakupai motikari idzi nokunditsigira nokutendai kunditsigira kwamuri kundiita.
Vacho vasapindura itinzi.
Pollard yakatsangwa musure mwekunge president vamunangagwa wanga wawina. Vakadaidza vanhu vese vakanga vakwikwidza musarudzo. Vakati anenge ane chanofunga kuti ane pfungwawo dzaanadzo dzingabatsira nyika. Unokwanisa kuya kutaura pfungwa dzako idzi. Kana pfungwa idzi dzakanaka dzotorwa, kana dzisinawo kunaka, kana kuti dzichionekwa sekuti hadzingabatsiri hurumende iripo yeZANU-PF then hadzitorwe. Saka toona sekuti pfungwa iyi yePollard ipfungwa yakanaka, uye kuti ipfungwa inofanirwa kutambirwa neavo vanoda kuti nyika yavo inge ichibudirira. Nokuti nyaya iripo ndeyekuti sarudzwa dzitwi zuva nezuva. Kukakavadzana, kurovana nezvinhu zvinenge zvichiitwa nguva yesarudzo dzayo hazvidi kuti zuva nezuva, vhiki nevhiki, mwedzi nemwedzi, kusvika panopera 5 years vanhu voramba vachingokakaradza sezvataiona zvaitwa nemapato eMDC neZANU-PF. Saka tinoona sokuti dambudziko renyaya kuitika kune mapolitical parties asiri muPollard ndeyekuti chavava kungotaura zuva rega rega inyaya yekungoti kuPollard hakuna chiri kuitika kuPollard kwazvodaiso. Ivo hapana patiri kunzwa vachitaura zvavo zvavari kuita zviri kubatsira nyika. Saka chakakosha ndechekuti kuPollard isusu izvo zvichiri kutopusha nyaya yemaelectoral reforms, atofunga kuti pane mitemo yatofunga kuti inofanira kugadziriswa sarudzo isati yasvika.
Todzoka kwamuri vaasikala.
Munofanira kuziva kuti nyaya yePollard iyi yakadanidzirwa musangano naMnangagwa musure mukunge ataura iye ari kuGwanda makore maviri apfuura kuti achashevedza vanhu vese avo vanenge vari kumutsigira vanozvitiva nemamwe mapato avo vauye vazogara neni pasi tiumbe chinhu chimwe chokuti tive tinova nomufungo mumwe namaitiro mamwe. Saka vanhu ava hapana chimwe chavakamirira paya asi kuenda kunofadza mambo wavo. Saka mambo wavo apa reward yedzimotikari. Saka ndiyo nyaya iripo. Nyaya yedzimotikari itose muZimbabwe tinoziva kuti hadzina kumvera dzamboiswa mubudget renyika regore rapera. Munangagwa mari iyi akangovhovhomora mari yenyika kupa vatsigiri vake vePollard avo vanova ivo kwaya yake yokutend yokudai yokungotevedzera zvinenge zvaita kwaya master wavo Munangagwa.
Petai chirongwa chedu vachi vasatisa skwerera kuvhi yakatiyo.
Hapana motikari yePollard yakapuwa munhu kunzi ite yake kana yakapuwa political party kuti ite yake. Imota dzehurumende, imota dzakapuwa kunzi vanhu vambofanira kushandisa pachiitwa basa rePollard ratikutaura iroro kuti panofanirwa kuonekwa kuti munyika mune kugadzikana kuripo. Ndozvinoitawo kuti chero vaya vanonge vachida kuuya kuzoita mabhizinesi avo vauye kuzoinvesta muZimbabwe vakaona kuti kwakagadzikana.
Havanga vari mutauriri webato reNCA vamadhokuchivasa. Manzwa zvakare kubva kumutevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Sikala. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Bache Life Talk che Women's Round Table nasi tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 nezviri kusangana nemadzimai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu 30 nevashanu vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Ofisi inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Auditor General inoti pakaitwa uori unotyisa nemapazi ehurumende pamari yaifanira kupiwa varombo nevashandi vemuzvipatara munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yave kutanga kuongorora uori hunonzi huri kuitwa nemakambani ehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.